manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navaMbeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaugwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze.
Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vataVombeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vataVombeki vakapinda munyika nezuro vakaita musangano wekutanga nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizosangana nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pashure murwendo runonzi rwakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi vaMbeki vasanganawo nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari muchikwata chevatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vasangana navaMbeki vanoti mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weMDCT muzvara Tokozani Kupe pamwe nemutungamiri wePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga. Batore MDC inotungamirwa navaChamisa rakaramba kutambira kuti vaMnangagwa ndoo mutungamiri wenyika richiti rinotambira chete kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa nemuyananisi wekunze kwenyika. VaMbeki vanozivikanwa zvikuru nekuyananisa gakava raiva pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Kuti tinzwe zvakabuda kubva mumusangano wavaChamisa navaMbeki, tabata mutauriri wavaChamisa, Dr. Nkululeko Siwanda.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navaMbeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaugwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze. Pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President taVombeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard. Asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kukunenge kune karwiyo kamwe chete, ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei.
Chii chikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kande zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakawirirana naPresident Mbeki kuti ndo dzichataurwa ndedzipi, dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetsekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino. Asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kufuirana navaMbeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
Ndiani akashevedza vambeki munyika? Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa Kanya, aye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka, uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvozvo tofunga kuti zvinhu zvakakunetsa zvikuru sazvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here?
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu. Vanotaura zviri pachena kuti aiwaka, ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti chee tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu Studio 7 abatawo vamadhuku kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo navambeki.
President Mbeki vari muZimbabwe, vakauya muZimbabwe vachida kuuya kuti vaonewo kuti inzira ipi yavangabatsira nayo kuti vanhu veZimbabwe, zvikuru kuti vari mumatongerwo enyika, vakwanise kuita pfungwa imwe yekuramba vachionana, vachitaurirana kuti vabatsire kubatsira matambudziko ari mukati menyika. Vanofunga zviya zvokuti kuti nyika ibudirire, ifambe zvakanaka, matambudziko eikonomi apere, vatungamiriri vemapolitical parties nevamwe vatungamiriri vanofanira kuramba vachionana, vachipanana pfungwa. Saka izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe izvezvi. Vamwe vari uku, vamwe vari uku. Saka ndozvavaida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti zvinetse kudaro, uye ndeipi nzirawo ivo yavangabatsira nayo kuti pamwe zvinhu zvipinde pasituation yekuti tinokwanisa kuonana nguva nenguva, tichipanana pfungwa, tichibatsirana sevanhu vari mukati mezvematongerwo enyika, zvisinei nekuti bato rako rakakura kana rakaita diki zvakadii. Saka ndonyaya yatanga richitaura, isusu taenda ikoko navakupe Mai Matvenga naPriscilla Miserambwi naObert Kutu, takamirirawo masangano emapolitical parties ari muPoland kunovapa pfungwa dzinosanga richidiscussa navo.
Apa parida kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti zviri kufamba sei?
Kwete, haisiri nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa, haisi iyo nyaya iripo. Nekuti munhu kuti apinde muhurumende anotofanira kunge akasarudzwa nevanhu. Saka isusu kuPoland hatina kusarudzwa kupinda muhurumende, tichazotosarudzwawo makore anotevera. Izvezvi zvibasa redu nderekucontributa, kubatsira pfungwa dzatinadzo nemapato edu kuti nyika ienderere mberi. Saka pfungwa iripo haisi yekuti paitwe iya inonzi government of national unity. Kwete, haisiyo iri kufambira vambeki. Vambeki vari kuda kubatsira kuti vanhu vemhuri imwe chete yeZimbabwe vangokwanisa kuwirirana kwekuti vataurirane nguva nenguva, vachibatsira kuti maproblems oitwa sei.
Mutungamiri webato renational constitutional assembly Mushinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu, avo vanoti kupinda kwavambeki munyika mucherechedzo wekuti vamunangagwa vakazvipira kuti zvinhu zvigadziriswe nekukasika.
Kuuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzava munangagwa kuti nai vedwe, ko zvandakati ngatitaurira neivo sezvevemapolitical parties, inga vangu vedu vari kuramba. Zvisinei kuti matare enyika, zvisinei kuti ruzhinji mhomho yeZimbabwe yanga yataura paballot box kuti ZANU PF ndo inofanira kutonga, avo vakasimudziravo veMDC zvikanzi izvo no handei kumatare, kumatare vakandokonewa ivo vachamisa. Saka zvinhu zvinoshusha, zvinoshungurudza vamunanga kuti ko umwe wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions, ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha. Saka toita sei? Rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvino ungaona chiedza chokuti nyika inoda kuti ibudire, ichibudiriswa namaZimbabweans chete chete.
Asi vachirumanzu takambonzwa vebato reZANU PF vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze, nyaya iyi ngaigadziriswe munyika. Chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vaakubvumidzwa kupinda munyaya?
Aiwa, hapana chamboshanduka, asi kuti ivo vambeki somunhu mukuru, remember is a former president, ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa. ende akasvika wakakumbira kuti hanai vamunangagwa ndaichikumbira uko kuti nditaure nemunhu handifungi kuti vangaramba chavangagurambira chii chinenge chichivanza hurumende yezanupf chingava chii munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake zviri kuhurumende yacho zviri kuna purezidendi wenyika ino zviri kuzanupf inova ndiyo inotonga nyika ino kuti zvinosajiswa vanozvibvuma here kana kuti kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko mudunhu remashonaland east vakavhiringidzwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano runonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzo kurereke futi.
VaBanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingoro victimize chinonyimwa chikafu. Nyangwe chikafu chikava chikanjiitie social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogovewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezani achiende pane social welfare officer akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvokunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chotoda kundoziva chete ndochokuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka tisi tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kuti takaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri. Wakataura kuti aiwa kugrupu renyu kana rawo munouya tinotaura tese. Takavabrifa tikavataurira zvotiri. Bati tinogona kuti ungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakative avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachi chishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANUPF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi komishen iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Commission iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America. Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuGambia zvaratidzira muguta reBanjul zvichiti mutungamiri wenyika iyi vaAdama Barrow vasiye basa. Asi vaBarrow vava kuti vanoda kuti vatonge kwemakore mashanu mutemo yavo yechishanu kunyanga hazvo vakambenge vati vachange vari panyanga kwemakore matatu chete mutemo yavo yechishanu iyi. Dare repamusoro-soro remuAmerica raramba nhasi kunzwa nyaya yanga ichida kuti kurara mumigwagwa ive mhosva. Danho iri rinosiya mutongo wakaitwa nedare repamusoro-soro remuSan Francisco iro rakarasa chikumbiro chekuti vasina dzimba vasabvumidzwa kurara mumigwagwa. Sangano reDoctors Without Borders riri kudzidzisa veruzhinji muNigeria kuipa kwakaita nyaya dzekubata vanhukadzi chibharo. Izvi zvaitirwa muPort Harcourt pachishandiswa dzinhepfenyuro nezvimwe zvekushambadzisa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti izvi ndizvo zvave kuitika. Nyanzvi idzi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya yemari, vamwe vachiramba kutambira mari dziri pasi pemasendi makumi mashanu munongedzwe kuti zvinhu zvaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza ng'anga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru reRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Takudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukwira kwemitengo zvakanyanya 2007-2008. Pakatangwa kunyorwa mazimari aya tangasitorina mari tane ainzi mabhera cheka aya kana musharangarira, wokuti anenge aine mazivara aityisa aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatriliyoni akazoenda kumakwanziriyoni kana muchayeuka. Ndokwatave kuenda kuti mari dikidza hadzina zvachibatsira.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari sachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti izvo takamborohwa hatichadi kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndo zvamaisa, asi isusu tine kodzero yekuti hatidi kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo, asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma2008.
Handifungi kuti hatasvika panyaya yakadaro yekuti dzava muhyperinflation. Handisati ndazviona pamafambiro atiri kuita. Hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yanyatsa kuwanikwa, maexports edu hanyanyanya kukura maningi. Ndozvoda kuti dei zvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nokuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zvakuita ma100 notes, ma200 notes, ma1000 notes, ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nokuti nyaya iyi ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kunza mari yemuZimbabwe zvinosina kudzikamiswa.
Vajokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda, asi panoda uchenjeri
kuitira kuti inflation irambe yakakontroleka.
Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. Asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura iyi. $50 nema150 nema2000. Mari inopinda mumarket iri mazi mari akakurisisa. Ndoo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana reserve bank yedu ichishanda, vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndinina here, ndinhingi nanhingi. Ndo ane mazi mari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega, vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti mari iyo haiwanikwenje.
Kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi 50 kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadzisa kushandisa mari inosvika $4,000,000 emadhora. Vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Blessing Zulu.
Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende kwave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi kana vakaita dambudziko sezviri kuitika pachipatara chikuru chemuchinoi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvarilisa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvarilisa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri, asi hapana chiremba akavayamura, vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisibanda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasukwe chibereko chavo, zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuzviringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu, saka ndaifanira kuti mwana atanga kubuda mudumbu nemundu vana Jesu vachamira. Saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika, but pane zvinhu harisati ndageswa chibereko, asi zvinhu zvese zvakabuda. Saka chandiine nendaida kuti ndigeswe chibereko. Saka mwana akabuda nezuro, saka nhasi harisati ndageswa. Saka ndizoti hazvizondi affected kuti ndizotadza kubata mwana kuti.
Muzvarisibanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura, zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes haiuye. Mvura panonaya mvura ikanaya ndokwatinobva tachengetedza mvura.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba, vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi, icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde nezvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vatapiwa Nhiwayo vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The communications are okay because the patients were not attended to by a doctor. Maybe they can feel the care staff to follow up those specific cases. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba, tinoongorora nyaya yacho. Asi handizivi kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu, tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Need induction for them to deliver, or maybe for different reasons.
Mutauriri wekanzuri yechinoi vatichawana mulauzi vakaburitsa chiziviso sondera pera vachiti guta rechinoi iro rine vagare vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurei nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Taurana Elvis Masuka ndiriku South Africa Cape Town.
Taurai tins.
Nyani kada angu utaura ndia wa muna noreme kezo wa mbeki waka pinda munika nizuro.
Taurai tins.
Ku Zimbabwe. No tarisira kuti South Africa kudaro dai wale wangwe wa anwe Zimbabwe wa batana. Because tukurarama munika ine wano waka divide. Wangujiti tiri okwa ningi, wangujiti okwa ningi. Zino kondresa izo kutiri pale neruengo uili nika isende zambeli. So the best way for Zimbabwe, panu dauti wano watauri rani, zino zo famba zakanaka. Because people are suffering, tikatasa kutima ordinary citizens, ndo waru kutambura ni especially in Zimbabwe. Wakuru wedu waru kumpolitisa hawa, watino votera hawa. Hawa tumbo si waka fani nzara. The better way for Zimbabwe kutauri rana zino zoenda kumberi. But ikisinga adindiji kuti wano watauri rani zwe fake. Because the takambo wona matoki takambo itika pakatipa wa Mugabe na Watsvangira Mushaka wa Shakabwa wakatauri rana. Chika wona kuti zino zaka chinja of course by economic, but panyaya ma political reforms hapana chaka chinga. Anichado utaura panyaya ma ichi wenga.
Taura enyu.
Panyaya ma ichi wenga, njongo dongo utaura zishoma kuti, kosei ma ichi wenga wazofungwa nasi. Uye wazoneka uti waru kutora mariwa ibika muhome mawe reka uti wa ito haku bengi. Wanane Zimbabwe, sustrugu chinga wafokas mlewango wano.
Ya, njino nitanga kakuraba za ntruku pari francisi ma filasi. Pari zino, tiba mamere jazo mnyega medu, kayamira Parmanan Zombi. Ndoi mba kuti nika paine pari na asindi upaya ili muna 2008. Sema onero angu mnika medu mudu wa solution ni ukasika. Chambu mbika kawaya vana mashinja vana fungi zile kuti pano kwa sako tuwaji zume na urano. Na urano. Zile kwa sako sara government of national unity. But in my opinion, I see solution. In 2023, tuwa sako tamangu my elections, aningari disputed again. The electoral field in Zimbabwe should be leveled first. Ndokuti tisa ulima 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 matamzu kumperi. Faipo ndopi panduona pandepani basa resipo simatula.
Ini ndini Marvelous Mflanganya huye, ndiri mu Washington.
Kwazwai, mwere Zimbabwe. Ine ndini Maikove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongwa tukutarisa matambudziko. Akatarisa na newa dzidzi mushikoro munyika. Panguwa iyo wa dzidzi wakawanda. Wari kukundikana kubudira mvunzo za vano nyora. Kana mchida upina mchirongwa ichi. Kana ukutumira mashoko ku Studio 7. Shandisai WhatsApp. Panamba zinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection muine ni Mike Hove na 8pm.
Zvongwa yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vatavo Mbeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mumhirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe inodzokera zvakare kumaziva ndadzoka munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.